Numeri chitsauko chemakumi matatu neina. Jehovha akati kuna Mozisi, “Rayira vaIsraeri uti kwavari, ‘Kana mapinda muKenani, nyika ichagoverwa kwamuri senhaka ichava nemiganhu iyi: Rutivi rwenyu rwezasi ruchasanganisira chikamu cheGwenga reZini chinotevedzana nomuganhu weEdhomu. Muganhu wenyu wezasi uchatangira kumagumo eGungwa roMunyu nechokumabvazuva uchiyambukira kuzasi kweAkirabhimu uchipfuurira nokuZini uye uchienda nezasi kweKadheshi Bharinea. Ipapo uchazoenda nokuHazari Adhari uchindosvika kuAzimoni, kwaunondopota wobatana norukova rweIjipiti uchindogumira pagungwa. Muganhu wenyu wokumavirira uchange uri mumahombekombe eGungwa Guru, ndiwo uchava muganhu wenyu nechokumavirira. Pamuganhu wenyu wokumusoro munofanira kutara mutaro unobva kuGungwa Guru uchisvika kuGomo reHori, uye kubva paGomo reHori uchisvika kuRebho Hamati. Ipapo muganhu uchaenda kuZedhadhi wopfuurira kuZifurani uchindogumira paHazari Enani, ndiwo uchava muganhu wenyu nechokumusoro. Pamuganhu wenyu wokumabvazuva munofanira kutara mutaro unobva kuHazari Enani uchisvika kuShefami. Muganhu uchadzika uchibva kuShefami uchisvika kuRibhura nechokumabvazuva kweZini ugopfuurira wakatevedza materu ari kumabvazuva kweGungwa reKinereti. Ipapo muganhu uchadzika uchitevedza Jorodhani uchindoguma paGungwa roMunyu. Iyi ndiyo ichava nyika yenyu nemiganhu yayo kumativi ose. Mozisi akarayira vaIsraeri akati, goverai nyika iyi nomujenya wenhaka yenyu. Jehovha akarayira kuti ipiwe kumarudzi mapfumbamwe nehafu, nokuti mhuri dzorudzi rwaRubheni norudzi rwaGadhi uye nehafu yorudzi rwaManase vakagamuchira nhaka yavo. Marudzi maviri aya nehafu vakagamuchira nhaka yavo kumabvazuva kweJorodhani reJeriko, kwakatarisana nokumabvazuva. Jehovha akati kuna Mozisi, aya ndiwo mazita avarume vanofanira kukugoverai nyika senhaka yenyu: Ereazari muprista naJoshua mwanakomana waNuni. Uye ugadze mutungamiri mumwe chete kubva kurudzi rumwe norumwe kuti vabatsire pakugova nyika. Aya ndiwo mazita avo: Karebhu mwanakomana waJefune kubva kurudzi rwaJudha. Kubva kurudzi rwaSimeoni: Shemueri mwanakomana waAmihudhi. Kubva kurudzi rwaBhenjamini: Eridhadhi mwanakomana waKisironi. Kubva kurudzi rwaDhani: mutungamiri Bhuki mwanakomana waJogiri. Mutungamiri kubva kurudzi rwaManase mwanakomana waJosefa: Hanieri mwanakomana waEfodhi. Mutungamiri kubva kurudzi rwaEfuremu mwanakomana waJosefa: Kemueri mwanakomana waShifutani. Mutungamiri kubva kurudzi rwaZebhuruni: Erizafani mwanakomana waParanaki. Mutungamiri kubva kurudzi rwaIsakari: Paritieri mwanakomana waAzani. Mutungamiri kubva kurudzi rwaAsheri: Ahihudhi mwanakomana waSheromi. Mutungamiri kubva kurudzi rwaNafutari: Pedhaheri mwanakomana waAmihudhi. Ava ndivo varume vakarayirwa naJehovha kuti vagovere nhaka kuvaIsraeri munyika yeKenani.